Jason, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 kurume March 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 TV muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ende pavanhu ivavo panga pane vanhu 3 vainzi vanga vari mauto eZimbabwe vachishandira inonzi military intelligence, uyezve painzi panga pane 2 vainzi vanga vari anonzi maCIO aiye asinzi ndiye akatora Itai Dzamara.
Nhasi Itai Dzamara anosvitsa gore rechinomwe kubva zvaatsakatika.
Waroramu mukatarisa tichiona kuti rakananga kuna Vice President weAmerica amai Kamala Harris, and ndakabva ndaisa masenitari 10.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru 13 zvasaina gwaro renyunyuto kuti muprofita Passion Java vadzingwe muAmerica.
America hairambidzi kuti kana munhu sezvakaita panganai Java mugari wemuno anotenderwa zviri pamutemo, hairambidzi kuti munhu asatsigira pato raanoda. Saka ngavanyatsoteera nekunzvera kuti mutemo inenge ichishanda sei.
Asi imwe nhengo yebato rezanupf inogara muWashington DC inoti Passion Jaba ane kodzero yekugara muAmerica.
Gasi neoiri nezveenergy zvose zvinobva kuRussia hazvichatobvumidzwa kuti zvipinde muAmerica vazvibhana izvozvo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorambidza kupinda muAmerica kwemafuta ekufambisa dzimotikari, gas nezvimwe zvinobva kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 9 kurume rinosvitsa gore rechinomwe kubva zvatsakatika Itai Dzamara. Dzamara akange ari mutori wenhau akazvimirira uye ari murwiri wekodzero dzevanhu. Dzamara akatsakatika makore manomwe apfuura, asi nanhasi hapana anoziva kwaari kana chakaitika kwaari. Aidai ave nemakore 43. Vaiva gweta raItai Dzamara vaKenneth Masihe vaudza Studio 7 kuti hazvinzwisisiki kuti chizvarwa chenyika chingatsakatika chikasambodzikanwa kwachiri pasina kana chiratidzo chinobva kuvakuru vemapurisa kuti chizvarwa cheZimbabwe chinofanirwa kutsvakwa kusvika chawanikwa kana kuzikanwa zvakaitika kwachiri. VaMasihe vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechokuti mapurisa anoziva mazita evanhu vanofungidzirwa kuti ndivo vakapamba Itai Dzamara, vanoti Tichareva Mubaira, Libert Shamu, Owen Ziwanai Mazarura, Tendai Chinyani na Watson Marufu, asi hapana chakaitwa kana chiri kuitwa nanhasi wese.
Ndakanzi gweta raItai Dzamara vasati vaabdaktwa. Ndi ndichiri kubatsira zvekare mhuri yekwaItai Dzamara kuti vawane justice panyaya.
Nhasi tasvitsa makore manomwe Itai Dzamara atsakatika. Seumwe wemagweta aItai Dzamara, munofungei vaMasihe?
Izvi zvinhu zvinotitaridza kuti munyika medu meZimbabwe macitizens haana protection, and zvinhu zvinokatyamadza chaizvo zvekuti tinoita nguva yareba kudai mumwe anonzi muZimbabwen asingazikamwe kuti ari kupi, uyezve pasina matanho akasimba aitwa nehurumende. Saka zvinhu zvinongotaridza kuti nyaya dzekodzero dzevanhu Zimbabwe zikurapa zikuwa chukorwa eni kunyanyanya kwa zero zemuri yikuwa itaiza marawasi kuziwa kuti ara kupinda nasi
pane chiduka hacho shatichambo zivikani wapa msorpenya ya iyere
nichiku Zimbabwe pane shanga shambo uti fambe panyaya yuti kisiyo kuti wainzi wanga watura waitaiza marandiani ende kawani wago panga pane wanu three vainzi wanga wali mauto Zimbabwe wachandra inyozi military intelligence uye zi vainzi panga pane two vainzi wanga wali anozi ma CIO aile achinzi ndia katora itaizamara ende tiri ipako tanga ininda nandiri mu task force yakaiswa nema purisa yangaiswa aminya yu titangatanga taita noise kumatano wakata sana United Nations ni mamwa and mapulisa kaita senge anga kuda kuti one nyai and paka buda masika evanu waindi ndio wanga watu wa itai zamara kana mchili pumbira daibu na kuwa taura masitashu
taura zenyu wa masi
so pa mazita ya paka kuda masita ainzi ya painzi paka pari munu infekti i message yacho ya inzi ya gane mapulisa ya ita wala kutila ita ita mwana waka turwa ine mota ya inzi double cable ye white ya gane manaba plates ainzi ABG 2862 ende waichi inzi wanga watorwa ne wamo waizi unemunu waizi ticharewa mubaira umwaenzi liva tishamu umwaenzi oweli ziwanai mazarura umwaenzi tendai chinyani ende waiti wakatura wa itai za mara wakawaede sa kupota gezi ukukwaezi kupota gezi kukurumozi famu ukukwa wakale no gaswa masuwa 4 ende waiti kufami koko kwa wakune muna enzi watu ni marufu woku AKG 6 angari musia yu ufusekari aizi angari popa wangi wawo so ndio angari ya angari ine mapulisa ya wasi na kunya nyoso ferefeta wa chenda na nimbele kunya ya hau panga paesi ine umbo ne direction ya tingati malizi towards zunja inge saka itika kuna itala
pani chibuku hacho uchati chambo zivika nwapa msoro penya ya ii hewe
ya ndikati ziduku singawa zuhombesa kare ndikati hii information hiyo hii ya china hiyo ya tika batai ne information ya kare ya kazu wanikwa ichiwani kwa ne mningina wa itai zamara dilete person zamara yekuti wa itai zamara panga pane panga paita wanu wangawa watumira mafotos wa itai zamara waka sungwa wachita singa wangwaru mwusungwa wanu wachi wachi kumbira kuti waiti wanu wacho wangawa tuwela waita izamara waisi kama waisi za kutuwa ita izamara wali kupi waiti waida kubuda Zimbabwe mpuzi waiti waga taura kuna waita izamara upenyu wawo na iwo wanga uchaga mu danger ya ipachiru
abo vange vari beta la ita izamara ni muri kwa zamara wa Kenneth Masie wari paru nare ku Texas ni Studio 7 tataja kubata muta uriri we mapulisa Assistant Inspector Paul Nyati sezo nare mboja yavo yange isinga davi rui zimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru gumi nezvitatu zvasaina gwaro renyunyuto iro zviri kuendesa kumutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris kuti hurumende yavo idzinge munyika iyi muprofita Passion Java avo vari kupomerwa mhosva yokushanda nebato rezanupf ravanoti rinotyora kodzero dzevanhu gwaro iro riripa dande mutande rakatangwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurawone avo vaimbove kanzvira wemasvingo pasi pebato reMDC Alliance vaKurawone vanoti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vajava munhu anoenda kuZimbabwe achinoshanda nebato ravanoti rinotyora kodzero dzevanhu asi iye achirarama muhutongi hwejekerere muAmerica. Studio 7 yakundikana kubata mupopita Java sezvo nharembozha yavo yange isingadairwi uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamepo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vakura uone.
Ndakanyora that petition izvi zvauya mupfungwa dzangu mushure mekunge ndaona kuti vanonzi vapassion Java vanogara kuAmerica vachinjo ya freedom yose inopuwa vanhu kuAmerica, vachinjo ya demokrasi iri kuAmerica, vachinjo ya marights anopuwa vanhu kuAmerica. Asi Java ikoko vanoya kuno kuZimbabwe, vaya kuZimbabwe vaya voita join hands neZANUPF vachisunga vanhu, vachitosha vanhu, vachishaisa vanhu mufaro, vachishaisa vanhu freedom, vachishaisa vanhu demokrasi, vachiita corruption. So ndobva ndaona kuti hatingagoni kuti iye anondoenjoya mufaro kune dzimwe nyika ouya kuno kuZimbabwe oshungurudza vanhu. Saka izi ndobvakuti aiwa regaenditaure nekwaanofarira kuti madii mamboongorora munhu wenyuyu.
Asika vakurauoni, hapana chakaipa kuti vaJava vange vachipinda bato ravanoda. Ikodzero yemwana weZimbabwe wese yekuti ange achipinda bato raanoda kutevera.
Hazvina kushata kujoina bato raunoda, chakazoipa kujoina bato rinoshungurudza vanhu, chakazoipa kujoina bato rinoshaidza vanhu freedom and democracy. Asi wapedza izvozvo wotiza wondogara kwaunoenjoya freedom, wotiza wondogara kwausingashungurudzwi, wotiza wondogara kwaunoenjoya everything chaunotarisira kuti chikunge uchiwana uri kunyika yevamwe. Ndobva tikuti aiwa, kana iwewe waona kuti Zimbabwe yakanaka, toda kugare kuZimbabwe. Kawaona Zimbabwe ine freedom, kama enjoye freedom yekuZimbabwe. Kawaona kuti Zimbabwe ine demokrasi, chaenjoye demokrasi yekuZimbabwe.
Saka gwaro renyu iri rava papi, makarisvitsa kumahofisi api?
Gwaro rangu mukatarisa muchaona kuti rakananga kuna vice president weAmerica amai Kamala Harris, and ndakabva ndaisa mamwe masenators 10 anosanganisira from both Republicans and Democrats. Ndakaisa mutungamiri wesenate vashuma, ndikaisa mutungamiri wesenate wekuimaabvisi Mamishi Makano, ndikaisa mutauri weparliament Mike Pelosi and other senators kusanganisira vanonzi vabhuka vandozvisa kuti vane passion neya dzekuZimbabwe iyi. So passionate neya dzekuZimbabwe. Saka ndakusarudzawo from different political parties.
Sei makafunga kuendesa tsamba yenyu kuna Vice President Kamala Harris?
Ndakasarudza kuendesa kuna amai Kamala Harris nokuti ndivo mutungamiri weSenate muAmerica. Asi zvakare muchaona kuti handina kuisa kwavari vega, ndakaisa kwavari vari 11. Asi kuti ivo semutungamiri weSenate ndo vakanyorwa kunzi, ndakaisa kuna Kamala Harris and 10 others. Asi amai Kamala Harris vari kubuda semutungamiri webuka reSenate.
Saka matimaona mhinduro here kubva kune vamakanyorera?
Iko zvino izvi gwaro redu richiri pashanu zvokuti vanhu vasaini. Saka tamirira kuti masignature awande.
Icho changa chiri chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kuraone, avo vaimbovekanzura wemasvingo pasi pebato reMDC Alliance vari parunhare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhengo yeZANUPF vari muWashington vaFrank Guni vanoti gwaro iri harina nemusoro wese sezvo muprofita Java vaine kodzero yekupinda bato ravanoda uye America inyika inotevera utongo hwejekerere husingarambidzi mugari wemo kutevera bato raanoda. Ngati nzwei vachitsanangura kuna Jonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday, hurumende neZuro yakati haisi kufara nekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kupinda muzvipatara nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mtsvangwa vakaudza vatori venhau neZuro kuti huwandu hwevanhu vanoda kupinda muzvipatara neCOVID-19 huri kukwira, vachiti pasvondo yavakaongorora vanhu 31 vakapinzwa muzvipatara nechirwere ichi. Munyusday makare nengo ye Citizens Coalition for Change ichakwidza chigaro cheparamende munharaunda ye Highfield West vahepmo chiziva vaendesa magwaro avo kudare reconstitutional court vachikwidza nyaya yekuti sarudzo dzemabai elections dzinofanirwa kuitwa mwedzi uno dzisaenderera mberi ipanga mazano mune zvemitemo chava Douglas Munzora vatapera sengweni vakaendesa magwaro kumatare vachiti sarudzo dzemabai elections dzisaitwa mwedzi uno. Zimlife.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vaNelson Mutsonziwa kuti vafanobata chigaro chemuchuchusi mukuru zvichitevera kubva pachigaro kwavakumbira ehodzi zvondo rapera. Vamutsonziwa vange vari mutevedzeri wavarudzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa babata nuna kakwande maka simba ya isi kufara chanyo ndoda mkungo tenda mashoko vice president wachi wenga noti kuda iwazi zisone mtunga miri wenika kutiwa kwani iste kutaura apa wane ite marani wachi shoro poza shemiri shoka naona utifika kakakosha chaishe shosho. Uye nishida kutenda kuna baba cha mista nemanzi wa wakatao wa wajipungura wajitenda manzi awa chiwenga simurani zaote president wa cha mista munu anuziwa politics andinotenda na mashoka avu tinotenda wakatari za unyanji kutunga minda sambaye makadaro.
Mkoma wande ndine mubvunzo kune avarutaura nyaya yekuti atigoni kuti vari kudiaspora wavote nenyaya yekuti takatemerwa masanction. So zvinoreva here kuti kunyangwe munhu akatemerwa masanction iye akugonawo kutemera masanction pagodzero dzevana veZimbabwe? Kuvhota tiri kunze kwenyika ka ikodzero yedu isusu vana veZimbabwe. Hazvinei kuti makatemerwa masanction makadi asi isu ikodzero yedu yekuti zvinyangwe zvite sinofanira kuti tiita si tichiita bhozi tikadawo zvitarisisa kune vakawanda vanotemerwa masanction nenyaya yekupo yekutyora kodzero dzekodzero dzevanhu. So handioni iri pfungwa ingatobudwa nehurumende vachitaura iwo kuti hatigoni kuti vari kudiaspora wavhote wavhote nenyaya yekuti takatemerwa masanction. Bhozi ikodzero yedu ichima tinofanira kuti tichitovhota.
Mangwanani pano pa studio 7 kuri sei kwamuri vanatononoka wande muri sei zvenyu ma DJ ese vanajonga kandimire vanatete wese vanoti panhau. Aiwa isu tinofara, tinofara nenhau dzamunotipa. Tinongokumbirawo kuti dai vanhu vatinzwirawo tsitsi vezanupf vanotumwa kuita mirijonga vatinzwirawo tsitsi. Hama dzedu dziri kupera kufa, tinokumbirawo runyararo tapota. Vanobuda vachitaura kuti hatidi mhirizhonga musarudzo, asi ndivo vari kutanga nadzo. Tapota ngavatinzwirewo tsitsi, tachema vana veZimbabwe. Dai Mwari ationawo, tinongoti pamberi napurezidendi wedu Chamisa anopinda, ati atopinda. Tinopinda pabulawayo, hakune zvakaitwa mupuresa, tachienda zvavo.
Pastudio 7 apo pawo chiziso changu vana veZimbabwe ava nyanya ivo vezanupiva chapepuka rini zanupiva uri kutambura apatarisai kuti mushonga HIV weAIDS uri kutengeswa aditi murikungoti chasvika kupi chanaka rini mwakatarisa changiri kungosungurudzwa muchiomese kwekodzero dzii chiva haari kune dzimwe nyika asi ndezvino kutengeserwa. Saka imi muchangiri kuti zvezanupiva naye pamberi kuti chanasa zvinhu here iri kutadza zvese izvo kusvika pakutengeswa mushonga wemaarv kusingisira vanhu akomana avezanupf. Pepukai musiyana nebato izvo nangiri kumudzidza kumudzidzi nzara munaye kuti iri rufu rumwatarisana naro ndokuti rufu rumwatarisana naro pepukai.
Makadiko pastudio 7 apo kuti ndikutsvakawo hama dzangu dzekwavangararai. Ndiri mwana waRuben Vangararai. Vana veZimbabwe ndibetsereiwo, ndaane nguva ichitsvaka mhuri iyoyi. Kana pana anozivawo nezvayo, baba vangu vaishanda kumutora shanga ndokwavakaparadzana namai vangu. Mai vangu vaibva kushuru. Kana pana angaitawo ruzivo nezvaRuben Vangararai, anonzi anga ane vana vakomana vaviri, Chamunorwa naIsaac. Kana varipo vakanditeererawo, kana ngavandibatewo panhamba dzinoti 078-590-8266. Nhamba dzacho zvekare 078-590-8266. Ndatenda, ndingatenda zvikuru ndikabatana nehama dzangu, nokuti handisati ndambotoona kana hama yangu imwe chete. Ndatenda.
Mangwanani akanaka, ndinotenda. Maitiro amuri kuita aya haana kunaka. Kutaura chokwadi haana kunaka, nokuti makasekerera bato irori, muchivatora muchivaisa futi ipapo parine penyuro, muchivapa mukana vanhu vachiurayiwa. Every election vanhu vari kuurayiwa, hamusi kumira pachokwadi muchiudza kuti muri kuuraya vanhu. Udzai vanhu ava chokwadi kuti muri kuuraya vanhu. Stop this, stop this, muri kuuraya vanhu. Makadaro soka, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Zvino makavasekerera kuti avari kuti zvakati, avari kuti zvakati, musingavaudze chokwadi kuti every election muno vanhu vari kuurayiwa. Taurai chokwadi, misha yevanhu iri kupiswa, vanhu vachidimburwa maoko, zviri kuonekwa Zimbabwe yese. Taurai chokwadi, vanhu vari kuurayiwa. Ndinorwadziwa chaizvo. Kune pota muchidaro so, taurai chokwadi, nyika yedu ipfuurire mberi. Ndatenda. Gura Matongo, kwamusana kwamurehwa, Bikita. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuomesera Russia zvakanyanya, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden varambidza kuti mafuta kana kuti oil negas zvinobva kuRussia zvipinde muAmerica. Vachitaura nevatori venhau vasati vashanyira dunhu reTexas nezuro masikati, vaBiden vakati chinangwa ndechekuomesera Russia zvakanyanya mushure mukupinda zvechisimba kwayakaita muUkraine. Vachinzwa kuchemera rubatsiro kwemutungamiri weUkraine, vaBiden vaisa America mberi kwenyika dzekumadokero mukurwisa kumisa zviri kuitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti vagari vemuAmerica vachaona kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari, vachiti vaBiden vayambira vagari vemuAmerica kuti kuchengetedza rusununguko kunouya nemutengo mukuru.
vaBiden vataurawo vachiti gasi neoiri zveenergy zvose zvinobva kuRussia hazvichatobvumidzwa kuti zvipinde muAmerica, vazvibhana izvozvo. Vachitiwo vataura neshamwari dzavo maalai dzavo kuEurope uko kuti vavatsigire panyaya iyoyo nokurilisa oiri inenge iri kumareserve avo enacho yose neAmerica yose neEurope yose kuti ibetserwa nokuAmerica. Vataurazvezvekare kuti America ichaedza nepainokwanisa napo kuwedzera kukamba oili ya kawanda kutsiwa ya gaisa sopa kurashia kuitira kutumaru wazo alano kata mapamba ni diziri aiche mashuma wakata wanazekari wachiri yato kutimidzira kuti pasiro se kujula kuru kuita petro ni diziri imaka yawa putin kurashia neza maka ita na kutipa waka ngotanga kwa ataka Ukraine petro ni diziri waka pasha kuila waita wanayo kuta zini mwini Amerika kukuila kuru kuita kurukuita diesel ne oil zini ina wa putini ndo waka kanganisa waliku umesela wa pasirosi
zisitela mashoka atawa na wa Joe Biden pamsoro penya ya oil and gas ii mabizimisi wemu Amerika aradiza kuzitambira za nenzira ipi
zisitela kutiza tambiru wacha hizo chitarisa ku ya tino kiminda ye maari kunori mwa maari za wano kuma stock market kuyo uku kwa tanga na asiko wakadiri ya chaviza asitika tarisa panguta ya wa Biden ni ya masanshins haya shamba shamba kwa minda yache ya vaya kitu macha hizo ma stock market kushika kuma almost 600 points uko zora za kutu ufumi wa Amerika kucharamba kuchindi na mbili sisi tarisa ze mwesumi kwa Russia mcharisa mario Russia ya vaya nuna parizi no mario Russia yake kundwa ni bondi wa kuzimbabwa zora ya kutu masanishi na wali kubata Russia cha hizo mbila za kondo so kutu mbili kwa tili kuinda uku zichari mela ma Putin cha hizo kuti wakwazise kurugwisa kurugwisa kwa kuitwa na Amerika na shamwari zayo kubva makambani makuru ya Amerika ari kubuda mu Russia makambani mamwe makuru anoendesa zvinhu kama zvikepe zvinoendesa zvinhu kurana Russia nokubudisa zvinhu mudana Russia vatotiwa havachaendi ikoko zvekare saka chinangwa chava Biden ndechekugwadamisa vaPutin pasi neikonomi yacho zvinova izvo zvinofanira kunge zvinzwisisika na watiriru wuku Zimbabwe wuku 2007 ni 2007 na 8 muna wansi kusiwa sakaitika masanshin sakaitika na kurashi ya ringa akato achi masanshin wa achato wa kwanda misa kudarika shalai mbo shangazi shibu shiriko wuku Zimbabwe nguwa ziyeti
kaya na makatarisa wo mwono mu Amerika mwono nasa kuti wano wano so kanganwa ewe kudura kwa waku totanga kuita mafuta kufambisa motikari kana tasuka panya ya zesarudzo
vamwe vanogona kusazvikanganwa asi ruzhinji rwacho vaBiden sezvo vachotaura kuti vachitobva pakutaura paya vachatoenda kuTexas kuzama kunotaura namavhoters vachivataurira kuti aiwa kudefenda freedom kunodhura kunotidhurira chose izvozvo kurwisa kuri kuita America ichibetsera Ukraine kunodhurira chose muAmerica munomu saka zvikahwisisikwa meseji yo ikahwisisikwa na mavoters vanogona kuvhotera vaBiden zvekare chimwe chichai chinogona kuita kuti vaBiden vavhoterwe ndechekuti matanho avari kuita kuitira kuti petro nedizeri zvisakwira sokuda kuzama kukurudzira makambani kuti ngaachichera oiri yakawanda izare muAmerica mose tisarilaya neRussia vakohomedza zvekare vanhu veAmerica nepasi rose kuti ngative energy independent tisununguke kuzvinhu zvavanhu timire nezvedu tikwanise kugadzira mota dzinofamba nemagetsi tikwanise kushandisa solar power hatizonyanyi kurilaya neoiri yokuRussia kana nezvimwe zvinhu zvavanhu saka ndinoratidza kuti vakakurudzira vanhu veAmerica saizvozvo vanogona kuvarevererera nokuoma kuri kuita upenyu asi vamwe vazhinji veAmerica vari kuzvihwisa kuti kuoma kuri kuita upenyu papetura apa inzira yekurwisa Russia savanhu vanosaputa Ukraine ndivonaso kuti zvinotambirwa
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhasi itaidzamara anosvitsa gore rechinomwe kubva zvatsakatika zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika zviuru gumi nezvitatu zvasaina gwaro renyunyuto kuti muprofita Passion Jaba vadzingwe muAmerica asi imwe nhengo yebato rezanupf inoti Passion Jaba ane kodzero yekugara muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorambidza kupinda muAmerica kwemafuta ekufambisa dzimotikari gas nezvimwe zvinobva kuRussia tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.